manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero ekanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 20 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotenda kuti vana chiremba nevakoti vakawanda munyika vave kusiya mabasa vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora votaura nezvekongresi yavo iri kuitwa mwedzi unouya mushure mekunge vamwe mubato iri vanyunyuta kuti havasi kunyatsobuda pachena nezvezuva yairi kuitwa mutambo weWorld Cup pakati peQatar neEcuador wotanga nhasi senhanganyaya pamakwikwi eFIFA 2022 World Cup Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vaudza Studio 7 kuti kubva muna 2021 kusvika muna mbudzi gore rino, vashandi vehurumende zviuru zvina vakasiya basa vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Dr. Skosana vati izvi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwenyaya dzezvoupfumi sezvo mari dziri kutambiriswa vashandi dziri kuderera nekushaya simba kwedhora remunyika. Vakawanda vanonzi vari kuenda kuBritain neAustralia. Dr. Skosana vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvakawanda kuedza kuti zvive nyore kuvashandi vebazi rezveutano zvinosanganisirawo kuvakira vashandi dzimba dzekugara uyewo kuvatsvagira kuti vakwanise kutenga motokari zviri nyore. Vachipindura mukuru werimwe sangano revashandi reApex Health Panel, Dr. Tapiwanashe Kusotera, vati ichokwadi kuti vashandi vakawanda vakasiya basa.
Ichokwadi chataurwa naDr. Skosana maererano nemamiriro akaita zvinhu pakubatwa kwemabasa eutano. Vashandi vazhinji vakaita nguva yakanyanya yekutsutsumwa maererano nemabhadharirwo uye pamwe chete nezvekushandisa pamabasa atinobata. Vashandi vazhinji vakasiya vachienda kumhiri kwemakungwa kunotsvaga mabasa ikoko. Zvichida vamwe vazhinji vangadai vakatoenda dai hurumende isina kuzopindira. Yakambowedzeredza mari asi shungu netarifiro dzevashandi ndedzodai mari yacho yanga yawandudzwa kuti vawane zvekuraramisa. Asi vazhinji vakaenda endi mukunzwa kwatinoita mukushanda nekwatinoita navo vazhinji vanotarisirwawo kuda kuenda. Asi kuti hurumende yakadzivisa kubuda kwavo nekuredusa nekulimita maletters of verification anodiwa nemanesi nemacertificates of good standing anodiwa nemachiremba. Dai pasina kuti hurumende yakatoita izvozvo we would have lost an even greater population. Asi kumiswa kwakaita maletter of verification kuri kukonzera kuti vashandi vatsutsumwe vagunun'une machiremba vana mukoti vari kunetsekana chaizvo nekuti tsamba dzakabatwa zvisiri pamutemo zviri kuvadzivisa kuti vaende.
Ivo vashandi vane ruzivo vakaramba vachienda kunze kwenyika uko kunana Britain nekune dzimwe nyika zvinokonzerawo matambudziko akaita sei kune vanenge vasara vacho?
Zviri kukonzera matambudziko kuvana veZimbabwe. Sezvamunoziva kuti zvimwe hazvina kuita zvakanaka, zvinhu zvakaoma. Vanhu pavanorwara vaakutarisira kunobatsirwa kuzvipatara zvehurumende. nekuti ndiko kunenge kune mitengo yakanaka inoafodeka. Asi kuti waenda ako unogona kunoshaya vanhu vane unyanzvi, vanhu vakatrenwa zvakakwana. Madepartments akanyanya kuafektwa ndiwo ana ICU, ndiwo anana intensive care sekitora kwandaita, vanana materniti. Kunodiwa mahighly specialized people. Zvino ukarwara ukapisanga dambudziko ukapinda maICU ukawana an inexperienced or junior member of staff, pamwe mabatirwo aunoita anogona kukanganisa kana kuafekta outcome yako. So idambudziko hombe rekuti especially ma highly trained ndichipa example yemanurses, ma highly trained nurses ndo anotanga kuenda.
Asi muchiri kutaurirana here nehurumende pane zvakawanda zvamuri kutsutsumwa nazvo sevashandi?
Takakurukura nehurumende sezvamunoziva, panguva yekuratidzira yakaitika muna June gore rinoiri, hurumende yakauya ndokupamidzira mari kuvashandi. Izvi tinofanira kuti tivatende nekuti vakakwanisa kusimudzirawo mari yaakupiwa vashandi veutano. Zvinhu zvinotendwa, asi kuti kunyange zvakadaro tichitenda zvavakaita, mari iyoyo pamwe haina kuzosvika panotarisirwa oro haina kuzosvika paiva neshungu dzevashandi. Zvinova zviri kupfuma vanhu kuti varambe vachivavarira kuenda.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi mubazi rezveutano reApex Health Panel, Dr. Tapiwa Nashe kusotera vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti vari kuisa zvimhingamupinyi kune vamwe mubato iri vari kuda kuvakwikwidza musarudzo dzekutungamira bato dziri kutarisirwa mwedzi unouya. Bato iri riri kuita Congress yekutsvaga vatungamiri vatsva. Vamwe vari kukwikwidzana navamonzora vari kutya kudomwa nemazita vanoti havasi kufara nezviri kuitwa kugadzirira bato iri uye havatozivi kuti sarudzo dzacho dzinoitwa riini. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamonzora.
Takaita Congress yedu muna 2020 tichita inonzi Extraordinary Congress. Iko zvino tiri kuenda kuordinary Congress yedu muna December. Chinoi chakaita kuti zvinonoke inyaya dzakati inyaya mbiri. Nyaya yokutanga ndeyokuti tiri kuda kuti mastructures yedu ange akakwana tichienda kuCongress. Tiri kuita izvi nokuti kune mapato anga akunza vanhu vavo kuti vagovhota paCongress yedu. Ivo vasina kuita Congress yavo vakuda kunovhota paCongress yedu, saka tinoda kunyatsozvigadzirisa kuti zvisaitike izvozvo. Chechipiri inyaya yemari. Hatisi kuda kuti vanhu vedu vaende kuCongress vachitakurwa nemabhiza vachiitwa sei, saka tinoda kuti vapiwe mari nemusangano wavo. Isu seMDC hatina kumbobvira taramba kuita Congress. Congress yedu tiri kuita, asi tinoita Congress yedu kana vanhu vedu varedi. Tikutoita Congress yedu muna December. Hakuna munhu arambidzwa kumira pachinzvimbo chipi zvacho mubato redu.
Tiri pa iyo nyaya yeCongress tiri kunzwawo vamwe vachiti havasi kufara nekugadzirwa kuri kuita mastructures bato zvichinzi mamwe matunhu asiri kutsigira vamonzora akaita sana Marsh East anenge ari kunzi achavandudzwa. Ichokwadi here?
Kana taakuenda kunokwikwidzana vanhu vanenge vaakuita mudumbu vaya vanotaura zvakangowanda wanda. Kutya kudyiwa uko. Nyaya iripo ndeyekuti kana tichitarisa musangano wedu tichienda kuCongress kana kuti tichigadzirira chipi zvacho, tine vanoita mabasa avo. Somuenzaniso, basa remastructures rinoitwa naorganizing secretary. Takagara pasi semusangano weMDC, ivavo vari kucomplaina ivavo varimo. tikawirirana kuti organizing department ichatarisa dunhu nedunhu kuti kwakafa musangano ndekupi, kuri kuita zvakanaka ndekupi. Ndokuona kuti kune matunhu anga azinyeke-nyeke mupati, manga musisini kipi kwayo. Zvikanzi ikoko kunonoitwa election panyowani. Zvino handioni chinoruziwa nevanhu ini, pakanzi zvavhurwa futi pindai mugango votira nai, hakuna kunzi isai munhu anotsigira vamonzora, kwete.
Saka Congress yacho inoitwa musi waani? Ndopari kuchema chema vamwe vamonzora kuti havakwanise kugadzirisa kana pasina zuva chairo rataro.
Hakuna zvakadaro, blessing. You don't need to know the date kuti ugadzirise support yako, kuti ugadzirise kudiwa kwako nevanhu mupati. Mutemo wedu unoti president vanotara zuva recongress, ende vanopa zuva iri kuchine mwedzi wekuti congress yacho iitike. Saka ndikapa date rekuti Twitter Congress, ndikati ndaane date, ndinofanira kupa date riri 1 month away, kuitira kuti mabhiza aya vanoda kukambena ava vane mwedzi wese vachikambena. Zvino inini zvingandishandisa kuti munhu anoda more than a month kuti akambe nemuMDC. Vanhu vanouya kucongress yeMDC vari pasi pe4000, in fact, sorry, i4500. Saka kuti ukambe nekuvanhu 4500 ungada makore mangani? Zvakaonekwa neconstitution yedu kuti unopiwa 1 month. Zvino vamwe vakakurumidza kungokambena gore richangotanga, iko zvino wabuda rurimi manje, date risati rabuda.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nasi inonzi yange ichibomba zvakasimba mamwe matunhu emuUkraine, kusanganisira pane muchetura wenuclear unoshandiswa segwenya remagetsi paZaporizhia Nuclear Power Plant. Bazi reUnited Nations rinoona nezvenuclear reInternational Atomic Agency rinoti zvimwe zvivakwa zvaputswa paZaporizhia Power Plant kunyange hazvo zvisingakanganise gwenya renuclear iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Equatorial Guinea nasi iri kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika iyi vaTeodoro Obiang Nguema Basogo, avo vane makore makumi masere ekuberekwa, vari kutarisirwa kukunda musarudzo idzi. Vatungamira nyika iyi kwemakore makumi mana nematatu, uye ndivo mutungamiri wenyika pasi rose kanawo mutungamiri wehurumende atonga kwemakore akawanda kudarika vamwe vose kunze kwevaya vari vanotonga zvehushe. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro namai Nyaradzai Gumbonzvanda, munyarikani weAfrican Union panyaya dzekurwisa dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera, nezvenyaya dzevana tiri kuziya nezvenyaya dzevana vane makore mapfumbamwe vakabata pamuviri mushure mekubatwa chibharo kuBulawayo, Bindura nedzimwe nzvimbo.
Zviri kutika zviri kurwadza, zviri kutishungurudza, zvinosunza uye zvinoshatisa, sekuti hatitarisire kuti mwana ane makore masere kana mapfumbamwe anonzi aenda pabonde. Saka nyaya yatiri kutaura inyaya yevana vari kubatwa chibharo. vana vari kubhinya ndo nyaya huru vana vanofanira ngenguva ino vari muzvikoro nevamwe vachinyorawo maexams avo vachitamba nevamwe vachiva netarisiro yechrismas mwana akunzi ari mumaternity ward ari kusununguka zvinotirwadza zviri kuitika tichitenda vanoferefeta nekupepeta nhau kuti vaburisa idzi nyaya asi inini kushanda kwandinoita kurosaria memorial trust uye saau goodwill ambassador ndiri kutoona kuti ine dambudziko iri rakakurisisa munharaunda nemumaruva matigere zvatiri kuona zvishoma shoma asi zviri kuitika dzimwe nyaya hadziripotwi dzimwe nyaya hadzisvike kumatare dzimwe nyaya dziri kuitika mumhuri saka dzinongovharwa vharwa mumhuri imomo matinenge tiri dzinenge dzazosvika kumapurisa nedzazosvika kuzvipatara dzazosvikawo saka idambudziko guru rakatitarisana nenyika nenyika yezimbabwe chiraro riri dambudziko reafrica yese but muno muzimbabwe titoona kuti idambudziko guru ratinaro inotova emergency chaiyo kwandiri
saka muri kukurudzira kuti paitwe sei kuti nyaya dzakadai dzisarambe dzichiitika
chekutanga ngatitarisei nekuti pane mhosva dzatiri kuziva dziri kuzivikanwa dzaparwa dzasvika kuvanhu vemutemo inonzi zero tolerance iyeka ndo yatinotoda kutomboita operation taramba kubhinyirwa vana sezvimwe zvakadaro kuti chekutanga kana nyaya yaripotwa mapurisa ndavasunge munhu nyaya yoferefetwa nekukasika tinoramba tichitaura nevanhu vekuvhu nevekumapurisa kuti nyaya munhu ngaakasike kusungwa nyaya yokasika kuferefetwa yendeswa kumakoti nekukasika kumakoti yobva yakasika kutongwa munhu ochirango chakaenzerana sesi chirango chiriko mazuva ano hachisi chirango totoda strict penalty patoita mandatory sentence sekune dzimwe nyika unotonzi ma20 years kuuraya upenyu hwemunhu ka kwatakati asana nakoko saka ndochekutanga kuti nyaya yejustice nyaya yekusungwa nekutongwa nekupiwa mutongo wakakwanira inyaya inotikoshera uye panyaya dzinenge dzaitika dziri dzemumhuri kana munharaunda munhu akapiwa bell asi iye mwana abhinwa ari mumusha imomo kana munharaunda imomo idambudziko sekuti ari kudzoka kwaapara mhosva achigara achionana nemwana waabhinwa saka ipapo panoda kuti paongororwe nyaya yatinoti yewitness protection nekuchengetedzwa kwemwana uyu anenge abhinwa zvinhu zvinotikoshera zvikuru asiwo in the long term chiri kunyanya kuda kuti tingadzivirira sei sekuti hongu tingagadzirisa pane mwana abhinwa asi takatarisa zvatakatarisana nazvo pari zvino panoda kuti tingadzivirira sei iri dambudziko ratinaro tingadzivirira sei sevabereki vane vana munharaunda dzatigere muzvikoro vezvikoro vamwe vari kutotitsvaga vachiti dai mamboya kwatiri makurukura nevasikana makurukura nevakomana saka inyaya inoda kuti tiite mubatira pane kubva mumba chaimo chaimo
kana paine vanasikana vakateerera nguva dzino idzi munoda kuvapa kurudziro yekuti vaite sei kana paine vanhu vari kuvambunyikidza vachiita navo zvepabonde kana kuvabata-bata zvisina kukodzera
vasikana taurani ndochekutanga musanyarara kana pane vasikana vakateerera kana ivo vabereki ukanzwa mwana wako ati pane chakati chiri kuitika trusta zvataurwa nemwana haikona kutanga kuti haiwe wakangwarisa uri kunyepa uri kudini kuvasikana pake zvavo kana pane munhu ari kuita kuti unzwe kuti hauna kuchengetedzeka pauri pamuviri wako taurira mumwe munhu kana munhu awataurira asingatenderane newe kana kukutsigira tsvaga mumwe munhu wekutaurira kana uri kumaruva chero mudhorobha unotsvaga vanhu vanoona nezveutano vanhu vanoona nezvewelfare vanokubatsirai maorganizations ariko akasiyana siyana kusanganisira isuwo hedu tiri kwamurehwa nekushamva netiump munongotsvaga verosaria memorial trust asi macommunity care workers ariko mavillage health workers ariko kuchikoro kwenyu tsvagai maguidance and counselling matichi anona zvigaende nemikanzi endai pa local clinic yenyu munotaura kuti inini kumbawo kuzvakati zviri kuitika inini pandiri kuenda kuchikoro munhu ari kundinetsa munhu ari kundibata bata munhu ari kuzoti matamba aibva here sekuti vana vanoshandisirwa language dzimwe nguva yekuti vanenge vachizedze pedyo ndochekutanga chechipiri ndiri kuti kuvana ziva kuti iwe pache zvako unokosha unokoshesesa hapana mumwe munhu akafanana newe pano panyika unokwanisa kuzozvishandira nemaoko ako ugozvitengera mazepa ako ugozvitengerawo motikari yako haikona ichizedze pedyo
amai nyaradzai gumbonzvanda vanotungamira sangano reRosaria Memorial Trust rinorwira kodzero dzevanasikana uye munyarikani weAfrican Union pakurwisana nedambudziko rekuroorwa nekuroodzwa kwevana vasati vabva zera vanga vachitaura vari parunare kwamurewa iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasimba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba
Maneru akanaka vatereri nditanonoka wande zvekare ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero sekukuimbisai kwandakaita zvondrapera apo takanzwa manzwi akabva kuumwe wevakuru vechitendero cheIslam muZimbabwe nhasi tinonzwavo minduro inobva kumufundisi wechikristu wamunoziva zvikuru mufundisi David Simango mubvunzo uripo wekutanga ndewekuti sei vakristu vachiita sekuti ndivo vanonyanya kunzwikwa namwari kudarika mamoslem
tinotenda nomubvunzo uyu chokutanga tingada kuziva isusu kuti makristu vanhu vanonyanya kufara nokupembera mukunamata kwavo nokuti mambo wavo jesu kristu wakataura pana Johani chapter 14 pavhesi 6 achiti ndini nzira nezvokwadi neupenyu hakuna munhu ungauya kuna baba asino kwandiri saka muchiona kuti mumuchikristu vanoimba nziyo dzokupembera dzokumuka kuvakafa kuti jesu mupenyu nokuti mambo wavo ndiyo nzira inovaendesa kuna baba saka vanaro gwinyiso rokuti vanoenda kuna mwari
muteereri anobvunzawo kuti izvi zvinosiyana sei nezvimwe zvitendero zvakaita seislam
zvatisiyanei nezvimwe zvinamato kunyange zvechimoslem vanhu vechimoslem nevezvimwe zvinamato zvakasiyana-siyana vanhu vasina nziyo dzinopembera mukati mavo nokuti vanhu vari pakutsvanga nzira vakafanana nomunhu anofamba murima achitsvaka nzira yaangaona kuti ndingasvika sei kwandinoenda nokuda kwokutiko vanhu vari kutotsvaka kuti tingaenda sei kuna mwari
sei muchiti vari kutsvaka kuti vangaenda sei kuna mwari
nokuti vakavamba zvinamato zvacho izvozvo havana kumbofa vakataura kuti ndivo nzira nokuti chokwadi hadzisi nziraba nzira ndiye jesu kristu chete inoenda kuna mwari saka ndiwo mutsao muchiona kuti zvimwe zvinamato zvine kusuwa mukati pakuti zvifare ndiwo mutsao uripo pakati pamakristu nemamoslem
muteereri anobvunzawo kuti sei nyika dzine vechirudzi chechiarabhu uye vari vechitendero cheislam dzakapiwa upfumi kupfuura nyika dzine vanhu vechitendero chechikristu
apa hausi kuonawo here kuti inyika dzauri kutaura idzi tomboti isusu vamwe tinobva kuchipingi kune madhumbe mwari wakaisa madhumbe ikoko akaisa zvose asi ukaenda kunonzi kuhwange kune marasha saka haungapi vanhu mhosva kuti sei kwenyu kusina marasha sei kwenyu kusina madhumbe chinoitika nechekuti mwari wakaisa upfumi hwakasiyana-siyana kunyika dzakasiyana-siyana kuvanhu vakasiyana-siyana kuti pakati pavo pave netrade kuwirirana kutengeserana nyika dzamamoslem dzine mafuta asi hadzina wheat isu hatina mafuta asi tine wheat saka tinovatengesera wheat ivo votitengesera mafuta towirirana sevanhu vakasikwa nemufananidzo wamwari panodikanwa kuti pave nekugovana kwokwanaka kweupfumi hwakaiswa pasi pano namwari
muteereri anoda kuzivawo kuti sei vechikristu varivo vanonyanya kupara mhosva dzeuori kupfuura vechimoslem
ichokwadi ichocho kuti corruption iriko asi hakusi kureva kuti kumamoslem hakuna corruption chaikutonga pano mutemo kuma Muslim nyika dzema Muslim kune mutemo wakasimba kuti kana munhu akaonekwa aita corruption kana kuti akaba vanogura ruboko rwake ipapo straight. Saka mu Muslim manje haangabi kana kuita corruption nokuti anotya kugurwa ruboko rwake ipapo.
VaKristu vanoita sei nembavha?
Kunyika dzechikristu munhu akaba akaita corruption vanomusunga. Saka munhu wechikristu anotya kuba kuti asasungwa. Wechimuslimu anotya kuba kuti asagurwa ruboko. Saka vese vari vaviri vanhu vakangofanana vatadzi asi vari kurarama munyika dzine mitemo yakasiyana.
Mufundisi Simango, ipaivo vateereri chidzidziso chabuda mumibvunzo iyi.
Unoda kuziva kuti munhu ari munyika yechikristu hazvisi kureva kuti iko watova mukristu nokuti iwe haungatovapinda mudanga remombe wototi ndatova mombe. Kuva munyika yechikristu kutaura kutoti munotendera vanhu kuti vaberekwe patsva, vaparidzirwe shoko ramwari, vagogamuchira Jesu muponesi, zvinhu zvose zvava zvitsva. Ndo mutsauripo pakati pechikristu nechimuslim.
Tinotenda fundisi David Simango. Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Aiwa, nako kambo kubva kuchikwata cheChristlike Choir tasvika kumagumo echirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero chatinopakurirwa nesvondo yega yega naTanonoka Wande. Uye tinodawo pakutenda kuchikwata cheChristlike Choir ichi, nako kambo, Jesu Simba Rangu, katinoshandisa muchirongwa chino.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Makundano eWorld Cup 2022 aya atanga nhasi kuQatar paine mutambo uri kutambwa iko zvino pakati peQatar neEcuador. Iko zvino zvakamira zvakadai: Ecuador 2-0. Mwisa zvibodzwa zviviri zveEcuador ndi Valencia amwisa kwapera maminutes gumi nematanhatu, 16 minutes penalty achizorovera zvakare chimwe chibodzwa kwapera maminutes makumi matatu nerimwe kana kuti 31 minutes. Mangwana zvimwe zvikwata zviri mugroup A mune Ecuador neQatar, iSenegal iri kutamba neNetherlands. Kuchitiwo mugroup B England inenge ichitambawo zvakare neIran, America ichitamba neWales. Mugroup B makare mitambo iriko mangwana. Aiwa, vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tarise muzuro inawo zvakare. Hurumende yotenda kuti vana chiremba nevakoti vakawanda munyika vave kusiya mabasa vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Mitambo yeWorld Cup yotanga muQatar nhasi. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze. Isn't the balance.